Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 6/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC Alliance inoti ichazivisa mangwana zuva raichasvitsa kuElectoral Court ichipikisa zvakabuda musarudzo. Vakasungwa nechitatu vachitatidzira vodzokera zvekare kumatare mangwana vachimirira kutongo wekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wokubisa mari yechibatiso. Vanhu vogara vakabatira hura mumavoko vachitya kurohwa nemasoja. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti magweta avo ari mubishi kuunganidza umbowo hunoratidza kuti zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission hazvisi munongedzo wechokwadi chakabuda musarudzo. MDC Alliance inoti ichazivisa mangwana kuti ichasvitsa rini kupikisa kwayo kuElectoral Court. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, mutauriri wavachamisa uye vari chipangamazano chavo munyaya dzematongerwo enyika, Dr. Ngululeko Sibanda, vati kuenda kumatare ndeimwe yenzira dzavachashandisa kubudisa chokwadi chezvakabuda musarudzo kwete zvakaziviswa neZEC.
Vachamisa vari kutaura nemagweta avo mangwana vachavaunza kupress conference kuti vazotaura kuti vari kuita ndezvipi, saka zvoreva kuti vachaenda. Kasi chavanoda kukoshesa ndechekuti havasi kuti kuenda kumakoti ndo kwakakosha, vari kuti pane dzimwe nzira dzakawandisa sekuti tiite make sure kuti maresults anoannounce kana president anozotungamira nyika ndi president akasarudzwa nevanhu kwete akaiswa navachikumbu.
Vasibanda avo vati zviri pachena kuti vachamisa vakakunda musarudzo, vatiwo hurumende yava Emerson Munangagwa iri kutyishidzira pamwe nekushungurudza vatsigiri veMDC Alliance munzvimbo dzakasiyana-siyana.
Zano iri kutya kuti vanhu vemuZimbabwe vanoziva kuti havana kuivhotera, ndosaka yava kuda kuvatandanidza kudai kuti vatize munyika kana kuti vaite zvimwe vasagone kuramba vachiti aiwa katipei maresults chaiwo chaiwo. Saka president vanorangarira kuti izvozvo hazvifi zvakakonesa kuti tiendere mberi nenyaya yekutsvaga kuti nyika inoite mutungamiri akasarudzwa nevanhu kwete mutungamiri akangogadzwa neZEC.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanga vasiri kudayira nhare mbozha. Muongorori wezvematongerwo enyika uye vachishanda neZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo, vatiwo zvakakosha kuti MDC Alliance ishandise matare edzimhosva mukugunununa kwavo.
Zvakakosha kuti MDC Alliance iende kumatare ezvemhosva because kana tichitarisa maresults akabuda, you will see that pane kamusiyano karipo pichini maresults akaridzwa neZEC nemaresults aicollectwa nemaelection agents MDC Alliance. So if kana tine judicial system inoshanda, tofanira kungotoisa into test kuti inogona here kudefenda the will of the people.
Bumbiro remutemo yenyika rinoti anenge akundwa musarudza nemazuva manomwe chete ekuti apikise nyaya yekukundwa kwake kumatare edzimhosva. Kana iri sarudzo yemutungamiriri inenge ichipikiswa, kupikiswa uku kukasaitwa munguva yakatarwa nemutemo, anenge akunda anogadzwa semutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Dare Ramajestrit remuHarare nasi ranzwa chikumbiro chenhengo dzeMDC Alliance idzo dzakasungwa muHarare mumirishonga yakasiya vanhu vatanhatu vafa chekuti dzipiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Nhengo dzeMDC Alliance makumi maviri nenomwe dzakasungwa muHarare zvitevera kuratidzira kwakazoita mirizhonga yakaita kuti vanhu vatanhatu vapfurwe nemasoja vakafa, dzasvitsa chikumbiro kudare chekuti dzitongwe dzichibva kudzimba. Vachisvitsa chikumbiro ichi, rimwe remagweta ari kumirira vasungwa panyaya iyi, Valizwe Jamela, vati vazhinji vevasungwa ava vashandi vebato reMDCT vakasungwa vari pabasa pavo pamuzinda weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vaenderera mberi vachiti vamwe vasungwa ava vanhu vakanga vakamirira MDC Alliance panzvimbo dzaivhoterwa musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru, vakanga vachiunza mapepa ekufambiswa kwakanga kwaitwa sarudzo pamuzinda webato ravo. Mumwe wevasungwa ava anzi nemagweta aya aive mumwe wevaiongorora sarudzo, akasungwawo paaitiza masoja airidza pfuti pedyo nepamahofisi eMDCT avachamisa. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaGift Mtisi vaudzawo dare kuti hapana humbo hwakati tsvikiti hunokodzera kuti vasungwa ava varambe vari mujeri. VaMtisi vaudza Studio 7 kuti vasvitsa nyaya dzakati kuti kudare pavanga vachisvitsa chikumbiro chokuti vasungwa vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Mudare nhasi takwanisa kupinda tikaita chikumbiro chekuti nyaya dzese dzibatanidzwe itongwese for purpose yebheo kuti inzwike senyaya imwe chete. Saka tabudirira ipapo tatinda nevachuchisi. Tapedza izvozvo taenderera mberi nekunzwa chikumbiro chedu chebheo. Pachiziviso chekuti nechepamberi patichauyazve kukoti tichazo challenge placement on remand, asi nhasi tanga tichida kudila nezvebail. Saka bail taita state ya sepamutemo, state ndiyo yaopoza ichiti ine magrounds ayo zvikonzero zvekuti vanhu havasapiwa bail, ichiti vanhu vakabatwa vachitiza vanhu ava vakakonzeresa rufu rwevanhu, vanhu vakakonzeresa kutsva kwezvinhu vachiti vane uchapupu mboo hwevanhu vakaona, uye pane CCTV pavakabatwa nemafoni evanhu vakatora mifananidzo yavo.
Muchuchisi wehurumende panyaya iyi vaMichael Reza vaudzawo dare kuti vasungwa ava vafanira kupiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso vachiti vanogona kupara mhosva sezvo nyaya dzesarudzo dzichiri nyoro muhana dzevanhu vakawanda avo vasiri kufara nezvakabuda musarudzo idzi. Asi vaMtisi vati ichi hachinganzi chikonzero chekuti vasungwa vanyimwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, vachiti uku kunenge kuri kutyora kodzero dzevasungwa ava sezvo mutemo uchiti munhu anofanira kutorwa seasina mhosva kudzamara abatwa nemhosva yaanenge achipomerwa. Mutongi wedare Vanyasha Vitorini vati vachatura mutongo wavo mangwana kana vachinge vanyatsopenengura zvazvisikwa kudare nemagweta evasungwa ava pamwe nemuchuchisi wenyaya iyi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, muzvina bhizimusi ane mukurumbira vaWikino Chivayo vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso vachinzi vangangotadza kumirira kutongwa kwenyaya yavo kana vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekubira kambani yemagetsi yeZimbabwe Power Company zvechikiribidi kana kuti fraud mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora zvitevera kunyimwa kwavaitwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare raMajor Street. VaChivayo vane mukana wokunosvitsa chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba kudare repamusoro. Mutongi wedare vaElisha Singano vati vaShivayo vazodzoka kudare musi wa17 Nyamavhuvhu. Kutongwa kwenyaya vaChivayo kwakatariswa kutanga musi wa27 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
I imwe nengo ye MDC Alliance yekumutasa Central yakasungwa nemugovera yamiswa nasi mudare kwa mutare ichipomirwa mosva yokupisa musha wenengo ye ZANU PF asi mutongi wedare ati nyaya iyi ichanzwikwa mangwana. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vaozo jinsi chitere vaozo wane mtongwe dare vatendai mawe kuti nyaya yavo ichaunzwa mangwana sezvo vange vakabatikana nedzimwe nyaya dzavanga vachifanirwa kutonga. Izvi zvinoreva kuti chikumbiro chavachitere chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongo vachibva kumba chava kunzwikwa nechipiri. Muchuchisi wedare vafulecha Karombe vati vachitere vakanzwikwa vachiti vachapisa misha inhengo dzezano PF. Mushure mekutaura mashoko aya mushawa amaika gweda ndokubva wapiswa svondo rapera. Vachitere vari kumirirwa nemagweta anosanganisira varangarira mubata vablessing yamaropa naamai pegita vagadza. Vamubata vati kunyangwe hazvo vasiri kufara nekuramba kwavachitere vari muusungwa vanotarisira kuti mangwana nyaya iyi ichapedzwa sekuvimbisa kwaita vamahwe.
Mosva yaari kupomerwa ari kunzi izvoni anenge akapisa musha we umwe anenge ari kubato rezanu PF zvichinzi kana asina kuita mhosva iyoyo akanzwika achitaura kuti achazoda kupisa musha yevatsigiri vezanu PF. Saka nhasi unoyu panga paine mukana uda kukumbira kuti atongwe achibva kumba sezvo ari kuramba mhosva iyi kuti haana mbotaura mashoko akadaro uye haana kunge apisa musha iwoyo sekuti iye haagari ikoko ani munhu anotogara pavatsomba. Saka nhasi unoyu mutonga azoti basa rakawandisa zvokuti haasi kukwanisa kuti ateerere chikumbiro chedu chekuti anga achitongwa achibva kunze.
Papinda nyaya iyi mudare nhasi pamuzinda wedare raMajor Street pange pazere nhengo dzeMDC Alliance nedzezano PF pamwe nevaongorori vesarudzo veEuropean Union veAmerica nemamwe masangano akasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Yechino ichi ziviso chakakosha. Kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo, Studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza6 o'clock uye manheru nenguva dza7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa30 chikunguru kusvika musi wa7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti Iran inofanira kuzvibata senyika ine chiremera nehunhu kwaho. Mashoko aya anouya apo America iri kugadzirira kutemera zvekare Iran zvirango. Mumwe chiremba anoshanda pachipatara cheparire nyatwa Dr. Edgar Munatsi vanoti veruzhinji vari kupinda mutsaona dzokukandirwa zvombo zvehutsi hunokachikidza pamwe nokumwaiwa mvura inovava vanofanira kuwana rubatsiro kuitira kuti vasabatira zvimwe zvirwere. Svondo rapfuura vanhu vazhinji vakarwiswa nemvura inovava uye vachikachidzwa nehutsi apo mapurisa aiedza kumisa kuratidzira kwaiitwa nechitatu chapfuura. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Munatsi kuti tinzwe zvinofanirwa kuitwa.
tinokurudzira kuti kana zvichinge zvaitika zvekuti munhu abirwa hutsi hunokatidza kana mvura inovava, zvakakosha kuziva kuti kana zvichiita dzimwe dzenguva kuita hold my breath kana kwatingati kumbomira kutora mafema akakura kuti usanyanya kufema hutsi uya hupinde mukati, nekuti hunokatidza uyezve hunoita kuvava mugurogoro rinofambisa mweya wekufema. Tinokurudzirawo zvekuti vanhu vanomwaiwa mvura dziya kana kukandwa hutsi hunokatidza vavhare maziso kwenguva yavanenge uchikutitika kuitira kuti usapinde mumaziso, nekuti hunosvinya maziso kana uchinge wapinda maziso. Izvezve tinokurudzirawo kuti kana kuri kunzi zvinenge zvichikwanisika panguva iyoyo, zvinenge zvakakoshawo kukatsira kubva kunzvimbo yaitwa izvozvo, kufanana nekumwaiwa mvura inovava kana kuirwa hutsi hunokatidza. Kana pane vaya vanenge vachipfeka magirazi kana angava macondact lenses, tinokurudzira kuti vamabvise nekukasirawo mageza andkuti kugeza maziso mushure mekunge vamwaiwa mvura idzi kana hutsi hunokatidza. Kana vachinge vasvika kumba, tinokurudzira kuti vanofanira kugara nguva dzose vasina kunyorova nemvura dzinoita, and hanzu dzavo dzavanenge vakapfeka munguva yazvinenge zvaitika dzinofanira kuti dzivaswe chaizvo, uyezve dzinofanira kuwatwa padzakasiyaniswa nedzimwe, nekuti mvura iya inozopedzisira yasangana nedzimwe hembe dzanga dzisina dzikapedzisira dzovava dzose. Vachipedza izvo, tinokurudzira kuti vageze zvakasimbisa kubvisa mvura yese inovava yaine hutsi hwavabirwa uya.
Pane zvirwere here zvinokwanisa kubatwa nevanhu vanenge vawanikwa vachikandwa hutsi uyu unokachidza kana mvura iyoyi inovava?
Hatingati pane zvirwere zvesuch, asi zvinoitika ndezvekuti dzimweni dzenguva kune vamwe vanenge vagara vaine zvirwere kunyanyanya zvirwere zvemuchipfuva, vamwe vanoita zvirwere zvakaita sekuvana asthma, vamwe vanenge vaine zvirwere zvavo zvemumaziso anoita nge zvekuti vakange vasangana nemaruva kana nei anotanga kutsvuka. Izvozvo ndizvo zvirwere zvekuti kana munhu achinge achirwara neizvozvo, zvinogona kuita kuti zviite sekunge zvawedzerwa nekuda kwekudirwa mvura inovava kana kunge vadirwa hutsi hunokatidza.
Panguva iyoyi yezviri kuitika zvematongerwo enyika, munyika pataona vanhu vachidirwa mvura iyoyi inovava nekukatidzwa nehutsi uyu unokanganisa maziso, maonero uwandu hwevanhu vari kuuya kuzorapwa zvimwe zvirwere uchiwanda kuzvipatara zvemunyika?
Hatisati tanyatsoona hedu ndingati muzvipatara zvakasiyana, nekuti vanhu vanoenda muzvipatara zvakasiyana, asi ndezvekungotiwo musi wazvakaitika vanhu vazhinji takaonawo muzvipatara vanhu vachimhanya kuenda muzvipatara musi iwoyo nekuda kwokunge vadirwa inovava nekunge vadirwa hutsi hunokatidza uyu nekutsvetsa maziso.
Takatarisa hedu zvimwewo zvirwere zviri kunetsa munyika pari zvino panguva yekutonhora, zvii zvimwe zvamungakurudzirawo veruzhinji?
Panguva yekutonhora tinokurudzira kuti vanhu vagare munzvimbo dzinodziya kunyanyanya vana vanenge vari vana vadiki, uyezvo kune zvimwe zvikafu zvinodyiwa zvinoita kuti miviri ikwanise kurwisana nezvirwere zvechando zviri nyore, zvakafanana nekugara vachidya chikafu chinenge maranjisi, kugara kuchimwawo tii inenge yakaitwa maremoni. Zvese izvozvo tinozvikurudzira kana kudya tsangamidzi, zvinobatsira kuti muviri ukwanise kurwisana nezvirwere zvinokonzerwa nechando.
Avo vange vari Dr. Edgar Munatsi vachitaura naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7 vari muHarare. Vamwe vapinda mumusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center nasi vanoti mirizhonga inoramba ichitika musarudzo dzemuZimbabwe nekuti vamwe vari kupinda musarudzo idzi vanhu vanozikanwa munyaya dzemirizhonga. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekuzeya sarudzo dzichangobva mukuitwa neramangwana reZimbabwe dzaitwa pasi pedingindira rokuti which way Zimbabwe after 2018 elections, mukuru wesangano reZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati hazvigoni kuti Zimbabwe iite sarudzo dzisina mhirizhonga nekuti vanhu vanoponda vanhu munyika varangwi uye vanoramba vachiita mabasa avo akaipa. Bishop Magaya vati Zimbabwe ine nhoroondo yemhirizhonga kubva panguva dzegu kura hondi, hondo yeminda, sarudzo dza2008 uye vamwe vaipomerwa mhosva munyaya idzi vakaita semutungamiri wezanu PF vaEmerson Munangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantine Chiwenga havasati vakumbira ruregerero kana kubvuma mhosva dzavanopomerwa. Vati nekuda kwaizvozvo havana kukatyamadzwa nekuurayiwa kwevanhu nevemauto svondo rapfuura.
Vanhu vakaponda vanhu 2008 havana kusungwa. Justice haina kuitika. Saka tikuramba tichingodzokorwa. Justice haina kuitika kune zvakaitika 1983 to 87, kune zvakaitika 1990. Saka ile zvipakashaikwa justice zvakare hazvichamisi kuti maelections ari kuuya. Tinowana, tinowanikwa tikvabva chiponwa zvikare. Na zvinoshodesa nokunyadzisa kuti vamunangaga vari kuimba rumbo rwerugare asi ma institutions avo ari kupfuura mberi nokuponda.
Vati chinodiwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena, kuti vatungamiri vanopomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga vabude pachena, votaura chokwadi nekukumbira ruregerero. Asi vamagaya vati havaoni vakuru vakuru vemuzano PF vachiita izvi. Asi Bishop Magaya vati sezvo paine gakava pane zvakabuda musarudzo, zvakakosha kuti vamunangagwa navanelson chamisa vemdc alliance vataurirane kuti munyika mive nerunyararo.
Handisiri kuti vamunangagwa navachamisa vafane kutaurana. I think kutaurana kunofanira kuvapo, asi kutaurana ikoko hakufaniri kugumana ivavo. Kunofanira kubatanidza machechi kunyangwe ne labor nemama sectors kuti tione kuti Zimbabwe ramangwana racho ringafamba sei.
Asi vamwe vapinda musangano uyu va Richard Mahomva vesangano Leaders for Africa Network vati runyararo rwakakosha, asi onaurirano dzinofanira kuitwa vanhu vachiremekedza zvakabuda musarudzo.
Ese mabato regardless of kuti Zanu PF kana kuti EMDC, chikuru chakafanha kuita ndeche kuti semaZimbabweans tibatane. Asi izvo zvinenge zvabuda musarudzo zvinoratidza zvishuo zvevanhu. Saka zvakadaro tinenge takafanha kucheretsedza izvo zvido zvacho zvevanhu zvinenge zvabuda musarudzo.
Mamwe masangano anoshanda akazvimirira pamwe nerimwe remasangano anomirira dzisvondo reZimbabwe Council of Churches vanoti vamunangagwa vanofanira kushanda navachamisa muhurumende yavo. Asi vamwe vakaita semutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavo Maduku vanoti zvehurumende dzemubatanidzwa hazvina zvazvinobatsira, uye ZANU PF neMDC dzakatomboshanda pamwe chete muna 2009 kusvika muna 2013. Asi hapana chakabuda. Vamunangagwa navachamisa vakasiyana nezvikamu zvishomanana musarudzo yemutungamiri wenyika, uye vachamisa vanoti vachaenda kumatare kunopikisa zvakabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vapindwa nekutya kunotyisa zvikuru zvichitevera kudirwa kwakaitwa masoja munzvimbo dzinogara veruzhinji pamwe nezviri kuitwa vanhu nevarume vanenge vakapakatira zvombo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Nengo yeMDC Alliance yakakukidza musarudzo yemumiriri wechivi sendra mudare reparamende vaHenry Chivanga vanoti mudzimai wavo akafumaona mbumburu nhanhatu pamukova wavo musi wesvondo.
Vadzimai vangu vakaona maplates pa doorstep nesuro musi weSunday makuseni kuma 27 vamaona kudaro vakabva vanyarara nokuti vaivaona state way ndaingowanayo kungoti kudandi nespress. Then ini ndakazobvunza vadzimai vangu kumasikati atobva kuchechi kuti why are you so down, vakabva vangonditi hapana. Later kuma 4 vakazonditi makuseni banani tichada ndaona mabullets 6 mashells 2 are alive. Zvaita saizvo zvinobva ndati haende tinoripota kumapurisa, tikaenda kunoripota kumapurisa.
Izvi zviri kunzi zviri kuitikawo kumaruwa, uko kuri kunzi kuri kutsvakwa vanhu vakavhotera MDC Alliance nevatsigiri veZANU PF pamwe chete nemasoja. Satyigaro weMDC inotungamirwa navanelson Chamisa pamwe nasatyigarowo vechidiki vamorgan komiji navahepimo Chidziva vanotiwo vakavingwa pakati peusiku nemauto ivo vasipo, hama dzavo dzikashungurudzwa. Vagari vekuHighfields vanonzi vakapambwa vakaendwa navo kumarinda ari pedyo nemugwagwa unoenda kumasvingo, uko vakarohwa zvakaipisa nevanhu vainge vakapakatira pfuti dzehondo. Mudhorobha remasvingo vagari vanoti vari kugara vakabatira ura mumaoko mumisha yakaita semajange mucheke yeukai runyararo west nedzimwe dzakasiyana siyana. Pastor Kava Mugwadi vekurunyararo west vanoti vari kutya nekuti mudhorobha mava kuita semune hondo.
Isi tinoda kungoti titaure kuvakuru vemapurisa nemasoja kuti maisarudzo haisi hondo. Vanhu tinotarisira kuti tingogara sezvatanga tichiita tisati tapedza sarudzo, uye nokuti iko zvino zvinenge zvava kutanisa nyika yedu nevatungamiriri venyika yedu. So kuti tizoziva kuti muri kuzviita kukanganisa nyika here kana kuti kugadzirisa zvinhu hatichazivi manje, because iko zvino nyika dzose dzakatipoteredza dzichazivi.
KuMidlands vaishe mulambo vekuward 1 mushurugwi vanoti vakapona nekubuda nepahwindo vavingwa nevatsigiri veZANU PF.
Ndakauya ngara ndikasiwa kune ma supporters ezanupf ndikabuda nepa window ndikasiya mukadzi ari mumba ndobva ndazobvapo ndikanonga mahwe kuti ndiposhere vanhu ndisekiwe mukwazi wangu ndikazoenda kumapurisa ndikanoripota nayako kumapurisa akabatiwa umwe wacho anonzi akaenda kubhakabhaka kushurugwi kumaningere kumakomba asi iko zvino izvi wani wacho ari kumapurisa kutongogara
Varoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo Center for Research and Development kana kuti MACRAD vatetenda bhaloi vanoti kutyura kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa kunonyadzisa vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kutyura kwekodzero dzevanhu kwakatanga pakabuda mutungamiri weMDC Alliance vanelson chamita vachiti vakanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ivo ndivo vakakunda Studio 7 anakwanisa kunzwa divi remauto panyaya iyi asi mutauriri wemauto Kenno Overson Mugwizi pamwe nemutauriri wemapurisa amai Chete Charamba vakaudza vatori venhau nezuro muHarare kuti vanhu vari kuita izvi havana kutumwa nemauto nemapurisa mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati vachagadza komisheni ichaferefeta kuti ndivanani vari kusvibisa zita rehurumende kuburikidza nekushandisa vanhu vakapfeka nhumbi dzemauto asi vamwe vanoti zviri pachena kuti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika munhoroondo yenyika gore rapera mauto akapindira mune zvematongerwo enyika akamanikidza vaiva mutungamiriri wenyika varobert mugabe kusiya basa mauto aya achibva aona kuti munhu wavanoda vaemarson munangagwa vagwadza pachigaro chemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 masvingo ndini gandri maramba
Chirongwa che Live Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465 0318. Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inoti ichazivisa mangwana zuva raichasvitsa kuElectoral Court ichipikisa zvakabuda musarudzo. Vanhu vogara vakabatira hura mumaoko vachitya kurohwa nemasoja. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana apo tinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pavoashona.com. Ini ndini Tanono Kawande ndiri Washington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.